Vachitaura pakuvigwa kwemununʼuna wavo Banga vaAugustine Banga vati chanyanyo varwadza ndechekuti ongororo dzakaitwa nanachiremba hadzina zvadzati dzabudisa kuti chii chakakonzera rufu rwemunin'ina wavo avo vati vakangomuka vakafa nemusi wechishanu.
Kwanza racho rakakurisa. Rakakurisa. Anga ari mudiki kwandiri, ini ndini mukomana mukuru iye achizonditeedzera. Asi munhu wataito rilaya naye pane zvinhu zvatainge tichigadzirisa mumhuri yedu. Saka pane zvese zvataida kugadzirisa taitoti tombotanga tapira kuna Peter. Peter akazeya nyaya yacho otitaura kuti apa mambo pafunga here, apa mambo pafunga here. Anga asiri munhu aipa madirectives uye aikupai nguva kana kuveza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka. Saka gwanza rasiya iri rakakurisa.
Munin'ina wemufi vaCuthbert Banga vatiwo mukoma wavanga ari munhu ane rudo uye aibatanidza mhuri.
Saka kurwadziwa kwatibigwa tese nekuti Peter munhu anga akatibatanidza tese semhuri, munhu wekuti aione rudo kune munhu wese mumhuri. Hapana munhu waungati akanga asingawirirani naye kana kuti airwisana naye. Munhu wekuti pese panenge pane chichanetsa mumhuri aitrai kugadziridza. Kana pane munhu waaona kuti akanganisa, munhu aigadziridza rudo. Rudo ndochimwe chinhu chatadzidza.
Mutevedzeri wemukuru weHarare Polytechnic uko Banga aive mukuru webazi remass communication, amai Deborah Maziwa vatiwo varasikirwa zvikuru uye basa rakabatwa naBanga rakakura zvikuru zvekuti Banga asiya chikoro ichi chava nenhepfenyuro.
Isanyanya kurasikirwa nekurwadziwa nekushaya kwavaBanga nekuti his death was untimely. Hatina kumboona kurwara kwavo. Hati semusha weHarare Poly tinoda kucherechedza kubata kwavo nekushanda kwavo kwakanyanya kwakasimba musha meHarare Poly through the training of journalism. Vakauya paHarare Poly 2005 vakakurumidza kutotora leadership position. In 2008 vanga vatova head of department within the department. Vakazopedzisira va national discipline coordinator weHexico in 2010. Then vakaramba vachienderera mberi kuona kuti tasimukira semusha weHarare Poly even in terms of kutungamirira urongwa hwekuti tinge tine a radio station paHarare Poly which is already licensed. Saka tine zvakawanda zvatatiri kuronga navo misibanga semusha weHarare Poly tarasikirwa zvakanyanya.
Mumwewo akadzidziswa kutora nhauna Banga uye anga akushandawo naBanga kuHarare Polytechnic vaTerence Antonio vatiwo vezvenhau nevadzidzi vekutorwa kwenhau varasikirwa zvakanyanya nekushaya kwaBanga. Vatiwo Banga akasimudzira zvakanyanya avo vairarama neurema.
Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avaBanga especially panhau dzekutepfenyura hatigone kuvaverenga, vanodarika zvuru nezvuru. Saka tinoti isu sedepartment hatikwanisi kutaura kurwadziwa kwataita nekuda kwekushaikirwa navaBanga. VaBanga ukada kuzvitarisa vanga vasingatarisi nhau dzekutepfenyura chete, vaBanga vaimirirawo nhau dzevanhu vanorarama neurema. Vakaita zvizhinji kwazvo mujournalism fraternity paHarare Polytechnic nevamwewo vana vavaidzidzisa especially vairarama neurema kuti vazenge vari zvavari. VaBanga vanga vari munhu vaiona potential pane munhu wese especially ivavo, kune vavo vaifunga kuti nekuda kweurema hwavo havana chavanokwanisa kunge vachiita.
Vadzidzi vekuHarare Polytechnic avo vauya neuwandu hwavo vachema zvikuru nekurasikirwa kwavati nemudzidzisi anga aine unyanzvi. Mudzidzi Bridget Mabande ati Banga anga ari munhu aisimudzira vadzidzi vake uye asiya gwanza risingagoni kuvharika.
Naba,
Vazhinji vataura pakuvigwa kwabanga vamurumbidza nekusimudzira upenyu hwevakaremara. Banga akamboshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kwenguva yakareba ndokuzova mudzidzisi wekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Banga akazovawo mutori wenhau weStudio 7 kutanga muna 2003 apo yakavhurwa achishandisa zita rekuti Safari Njema achishanda nevamwe vatori venhau vanosanganisira Michael Kariati, Godwin Mangujka, Pasuton Peter, Brian Hungwe, Fazila Mohamed, Rashwit Mukundu, Mushakabvu Itaidzamara nevamwe. Ari kuStudio 7, Banga ndiye akatanga chirongwa cheshona chinotarisa zvinosangana nevakaremara icho aiburitsa nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa ichi chakarumbidzwa zvikuru muprogram review yeStudio 7 yakaitwa muna 2007 chichinzi ndicho chete chirongwa cheVoice of America chaive nechikamu chaitaura nyaya dzevakaremara svondo rega rega. Banga akashaya vane makore makumi mashanu nemasere uye asiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 kuwedza Mashonaland East, ndine Rutendo Mawere.